Vachamisa vati vatambirwa zvakanaka kunzvimbo dzinoti St Boniface, Nhari nebirimabwe, asi pazoita mhirizhonga pakupedzisira kuzvipani nemagunje. Vachamisa vati nhengo dzezanupf dzanga dzakaisa matanda mumigwagwa pamwe dzichida kurova vanhu.
Tine mufaro wakakura watasanganwa nawo tichitambirwa muno mumarashonal enquest. Tokutanga saka tiri uko St Boniface uku kwechepraimary uko tatambirwa nekuchitoroshamisa zvikuru tikazi tichanopinda panoti panhari nepakurimabwe apo. Panga pane mufaro patanozoona kuti pane dambudziko ndopa zvipani pananzwa kuti panga pakutaezano vanga vakaronga vachahanda nokuda kurova vanhu vatikati aisizvi mhirizhonga hatisi kugara tiri munyararo hatisi kuita marani tiri kungosangana nevanhu mameetings evatungamiriri vakasiyana siyana.
Vachamisa vati zvinoshamisa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoregedza mhirizhonga ichiitwa nenhengo dzebato ravo. Vachamisa vati kana iri nyaya yezvirango yavari kuchema nayo inyaya inoda kuti pataurirane sezvo vati bato ravo richikwanisa kutaura nevakachemera zvirango kuti zvibviswe nekuti zvokutukana hazvishande.
Zvinondikatyamadza kuti kunakaita Mnangagwa president wezanupf angakurudzira zvinhu zvakadai, chipinya chakadai, ushuva hwakadai, zvinonyadzisa. Kutiso hatina munhu watinopokana naye. Kana dziri nyaya dzavanochema nadzo dzavari kuti munyika mazoshata zvakadai, itinozvigadzira chimbi chimbi. Tinoziva mazano tinawo, tine vanhu vatinoziva vatinofanira kugarana kuti nyika inake. Iwo zvavo zvokupopoterana nokutukana nevanhu. Nyika haigadzirwi nezvituko, nyika haigadzirwi nemaplakadzi. Nyika haigadzirwe nokuuza kana kudeedzera nokuti hariti imonika masanctions avanotauraya. Iye anotoda kugadzirwa kutokanikwa nokutaurirana kwete kuenda pamusoro pesikoko uchitukirira mai vanhingi vari panexi kana kuti baba vanhingi vari panexi. Ndoo zvati kutaura saka hai
asi vachamisa vati mhirizhonga haisi kuzovadzosera kumashure.
Tikanganisizi kaakatomira kutoenda mberi kusvika zvanaka chirongwa chese nokuda kwokuti chaita vanhu.
Asi mukuru anoona nezvekuchengetedzwa mubato rezanupf mudunhu remachonal and west vatomi mwanza vati nhengo dzebato ravo hadziite mhirizhonga vachiti nhengo dzebato remdc alliance ndidzo dziri kupfeka nhumbi dzebato ravo dzichikonzera mhirizhonga senzira yekusvibisa zita rebato ravo.
Yakaita tactics dzemaattaching ikatadza kubudirira vakushandisa tactics yekuti vakupa maiti avo vamadisidizanpf otimota yachamisa ikasvika vonyeperotanga paita noizi kuti vatore attention yarapo tu akauya uyauya kuti zanpf
dzimwe nhengo dzebato rezanupf dzaswera dzakagarira guyo sembwa dzakamirira kuratidzira mubhangeti apo vachamisa vanenge vachipfuura nemudhorobha iri. Nhengo idzi dzaswera dzichimbeya mbeya pedyo nepanga paine mapurisa anga achitarisa motokari dzose dzanga dzichipfuura nemubhangeti. Nhengo huru yezanupf mubhangeti vacrispin kajoza saidi vati nhengo dzavo dziri kuda kuratidzira nyaya yezvirango kwete kudzivirira vachamisa. Vasaidi vati havasi kuziva kuti vachamisa vane rwendo mudunhu remachonal and west uye bato rava harinei nerwendo rwavachamisa. Imwe nhengo yemdc alliance muchinhoyi vatendai musonza vati kuvharwa kuri kuitwa migwagwa nemapurisa pamwe nenhengo dzezanupf kunoratidza kupererwa.
Kuvharwa kuri kuitwa marodhi nezanupf kuti president chamisa vasapfuure kupererwa chaiko vanogotyirei munhu wavanoti haana vanhu.
Vachamisa vane urongwa hwekufamba mumatunhu ose munyika vachisangana nenhengo dzavo pamwe nevanhuwo zvavo vachiona mamiriro akaita zvinhu munyika. Ndakamirira studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.